Vanhu vatanane Studio 7 vanotikusainiswa mafomu aya kwakaitwa mumaguta anoti Harare, Masvingo, Mutare nechinoi uye nhasi makanzuru ekukadoma asainiswa mafomu aya achiratidza kuti achamira navachamisa nguva dzose. Makanzura gumi nevaviri emuchinoi achitungamirirwa nameya weguta vadike Makumbi akasainiswa mapepa aya nezuro. Vachitaura pakusaina mafomu aya, vamakumbi vanoti vatora danho rekutsigira vachamisa nekuda kwekuti havasi kufara nezviri kuitika mubato ravo. Vakati vanoda kuti makanzura abude pachena kuti anotsigira vachamisa kunyange vakadzingwa mukanzuru sezvakaitwa nhengo ina dzeparamende.
Saka tata, hatingagari semusha, regai tiungane meya nemakanzuras edu tisunge zvisungo tichiita be allegiance to our president advocate Nelson Chamisa. Kana zvikanzi nhasi makanzuras tanzi ibvai kukanzuro, takagadzirira kubva kukanzuro tichisapota president wedu semakanzuras.
Vamakumbi vaudza Studio 7 kuti magwaro ari kusainwa nemakanzura akabva kuhofisi yavaswashayo.
Raka generatwa nengi additional office, so it is standard form rekushandiswa all of my office bearers who are willing to be alleging in a part. Office discredit from the government.
Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamire bato ravo panyaya iyi. Asi vaswashayo vanoti havana ruzivo nezvemafomu aya, asi vati nhengo dzebato ravo hadzirambidzwe kuratidza mutungamiri wadzinoda nenzira yadzinoda kuita izvi.
Zvema amuri kuti maallegiant forms isu hatisati tanzwa kuti zviri kufamba sei, nekuti kuno kunational sebato remdc takanga tisina kuita programu yakadaro. Hatisi kuti handingakomendi kuti zvibamuchemo kana zvisvamuchemo, nokuti pepa rauri kutaura handina kumboroona. Saka handingataure kuti bepa iri ribamuchemo kana risvamuchemo, nekuti hatisati tasangana naro. Asi zvinoita ndezvekuti vamwe navamwe pavaboka pavanenge vari vane zvavanokwanisa kungoita kuti varambe vakabata musangano ipapo, nokuti musangano weMDC hausi wekunational.
Makanzura gumi neumwe chete ekukadoma asainawo maafidavit achipika kuti anotsigira vachamisa. Atabvunza meya wekadoma vaaction Nyamukundiwa kuti zvavari kuita izvi hakusi kuchisidzira makanzura here, vati kanzura asingade anorega kusaina. Makanzura ekukaroi mana asainawo maafidavit aya nhasi. Vari kuzviti ndivo vadzokera pachigaro chemunyori mukuru webato zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court vaDouglas Monzora, vati zviri kuitwa izvi inzira yekuchishidzira vanhu.
Zvekusainisa vanhu izvi zvinongoitwa chete kuti inzira yekuchisidzira vanhu kuti mukasaina zvinoreva kuti munodzingika. Asi ndaverenga chigwaro chacho chakanzi chiri kusainiswa vanhu ichocho icho. Chigwaro ichocho icho hachina kana musoro wese. Chiri kuti vanhu vava mamembers AMDC Alliance Party. Hakuna party yakadaro muZimbabwe. MuZimbabwe mune MDC.
Vane ruzivo nezviri kuitika mubato vanoti makanzura ose ari pasi peMDC inotungamirirwa navachamisa ari kusainiswa mafomu aya, sezvo paine kutyira kuti muzvare kupe vanogona kudzinga makanzura avanoona kuti haasi kutevedzera gwara ravo sezvakaitika panhengo ina dzeparamende. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.